Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza panhepfenyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino-zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino, Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta raMavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti Mavhunga aiita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro, kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo, mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo, ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei, mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Ari kuti munhu akaita trespass nedroni rake, thenio mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti droni rine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo, kutira kuti vamwe vanhu vasazomhangare nyaya. Zvinozoita kuti kana vatori venhau vazo kubatwa nemapurisa zvinge varikumisa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tochiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa. Mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosi Ziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuva mouth PCS hano ndenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dza chopa nevenyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudi, habudiswi pa TV kana kuti pa radio. Anenge achingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokashikamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndozvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhi yakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezan PF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tiri kungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuZANU PF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANU PF ndoyo gabato iri mune nyika muno kwa
vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mbazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma
tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo ngwi nguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera patikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa
asi mapata anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambassador mwaiwawo polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere vapolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongo hwemapato akasiyana siyana achakwikwidza musarudzo idzi musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika nhasi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo rutsigiro ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo mutungamiri webato rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwarusape nenguva dza2 masikati vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukufute rwavo ngatinzwei hurukuro yataita navo
munhu unobva pambo pako wapakata zvaunenge wapakata wochiinda munyika mese saka ndakasarudza kuti tibvire pamusha kwangu tochipararira nenyika yezimbabwe
asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo Dr. Muzorewa
hapana chatingaita pazvinjese zvinononoka asi mhanya ane kusvika isi tiwere comfortable kuti tirikuzviita this week its okay tikanonoka hedu asi kuchiita zvinhu zvakanaka we can still succeed
muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umo
mune marallies anonesa because kune unoda kuziva matsamba nemapurisa achigarira manotification acho saka nizvisu hati kuita marallies ba toda kuita dodi dodi tichifamba nemaflyers yedu tichipa vanhu message yekuti kutaura kuti mutungamiri achasvisa nyika iyo kutona nindamuzorewa
mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunare muHarare hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavekukanganisa kutindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo studio 7 kuti urongwa wezimbabwe electoral commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare
kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei saka zeka haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera saka ndoo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vede vahakuta kudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeki kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare taka tiri redi taka gadzirira kuti kwanise kuti nyaya inzwike asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt svondovapfuura ii asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi mahedge fagment saka vakumbiraiwo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakanda mapepa iwawo mangwana kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvino da kuti tinge tichipindurawo topindurawo misi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi ozopa mutongo wayo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi justice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saidzodzo kunonotsa kuprinda kwamaballot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates paballot racho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafriends post pokumisa candidate yakaSukuwere. Vamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veTriple C. Saka kana vava kunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri ani sei sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo bvindauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndogura yavanhu makumi matatu nevatatu. Ah. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku varikukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Vakafanana vachiremba kachiremba chazvo kuti underline cause chii. Kana iri diabetes yorapa, kana iri problem yeprostate yorapa. So underlying problems, kana iri heart infection yorapa yani vedu vakukura varume tipo vandozokova kuna 70 yamasvika kuna 80 kana problem yeprostate inobva yawedzera.
Imwe nyanzvi muya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph achiri panyanga mumwe chiremba vatsanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana kuti utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kupota chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji kangopa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvisizvo zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchaita kuti weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega chete achiafekti madzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia. Prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer. Prostate yazvimba uye zvakare ine kenza ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chenocturia chienda kuchirwere padiki padiki unge chingange chakonzereswa neshuga kana chakonzwa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated kuramba chienda kutoilet nguva ine nguva chingobudisa mvura chibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Nhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu vari kukurudzira kuti vari kutungamira chikwata chema Warriors vari kutungamira Zifa pari zvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende ku World Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Veru zhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava rimunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias Kufandirimbwa.
Varuda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutota kwanse kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna na England.
Asi mutambi Silas Ungani uyo anotambira Vestri kuIceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongozva bhora remuZimbabwe masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kugodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo bhozi yerudo anongotora ukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi: Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Sezo nguwa edia pera regai timbotarisa misoro ina uzwa kare mumwe mtori we na u we Voice of America Columbus Mavunga asungwa ni mapurisa nasi achinza akashandisa ndege ye drone inotora mfananidzo siri pamtemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro yeZBC. Asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende kuthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo kawufuni ukusebenzisa imisakazo kwaZulu.
Indaba leyigozini sisayikhangela labetechi abeisani isenta abathe bona uColumbus kandele drone, idrone leyi leyawela emzini wabo.
Kubotshwa intatheli zindaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa into zamtshina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lenjube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe ngilabo abazakhethwa kudale lepalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolo Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongenwe ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwemibiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ashedela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo weZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then campaign rallies, ZBC has capacity to cover some of the rallies, but there's need to beef up vehicles for this.
Kumihlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njengeZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla eyokukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1437 notifications.
Amapholisa asethole incwadi ezifika 1437 zisuka kuZANU PF. Kulezi 1351 zazihambelana lomthetho, ukuthi ezingu 86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410 ukuthi ezingu 345 zazihambelana lomthetho, ukuthi ezingu 65 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla leMDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo selizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana iZBC le-Herald and Zimpapers besebenze ngendlela-ke ebhalwe-ke emthethweni, hayikhona ukubana-ke bebe ngathi i-mouthpiece ye-ZANU-PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekelo wesikhulumeli sebandla lezaphu, uyakusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza tshoko ukuthi banikeza amathuba kube amabandla aphikisayo okukhankasa ku-state media. Njalo ukhetho lolu kukhankasa kokhetho kulokuthula, lokhu kungamanga aluhlaza tshoko.
Ingcwethiko zombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungula ukhetho kutsho ukuthi ukhetho oluzayo,
i-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist, ukukhanya iguqula izinto, kutsho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo, ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni urefu webhora.
Ngaba kunhlanganiso ezigoqela e-Southern African Development Committee, SADC, African Union, AU, European Union, EU, lezinye. Omunye wabangene umhlangano lo ngumnumzana Ngwayiwawo Polepole owakwele Malawi.
For me, it was actually quite impressing to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuchiwo ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo, kuqhubekela phambili ukuthoniswa kwendaba ezimbalwa emthethwandaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho. EHarare, uNkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulaba abazancinisa ukhetho olukamongameli kulandela ukwala kwezeki ukwamukela amaphepha akhe e-nomination court. Izeki ithi amacala wonke la enza ukuba yehluleke ukulungisa amaphepha okuvota, ama-ballot papers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga wethuswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone ocatshangelwa ukuthi bethapha ngayo indaba. Igoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba leyigozini sisayikhangela. Clary Church abeizaicenter abathe bona uColumbus kadele drone, i-drone leyi leyawela emzini wabo. Ngibona sefake i-report besithi wenzele ofana nge-safety trespassing. Njalo kule ndaba ye-license ukuthi amapolisa kumele akhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic Police la sikhuluma sinxa isatele indaba ziyenza imisebenzi, kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini umuntu ozabo esithena uyenzele kwane sithina invasion of privacy kumbe uphambanisile. Njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi kumele eleZimbabwe liguqule imithetho yokuthapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practice, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabachatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu.
isiphithiphithi ezigabeni eziningi eZimbabwe, amabandla ezombusazwe ikakazela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba sentumbane lenjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lepalamende, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Isigaba sentumbane njube sihlanganisela amalokishi amabili kulandela kudwetshwa kwemingcele emitsha yiZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi ogoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukusilela komlilo kagesi lokunye. Bazovotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Komazana ohlala injube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change, irregardless ukuthi uvela kweliphi party. Sifuna umuntu ndutina ozaba lesifiso zabantu ethathi.
Ukanti umnumzana Colin Mchimba owe Old Bengula ukhala ngemgwaqo efileyo.
Sina sifuna MP ongasenzela kahle, ongasilungisela imigwaqo esivalelwe amaphotho ukwenza ukuthi sina as driver lati sihamba sihambe kuhle. Njalo sifuna ongaqamba imanga.
Gogo Mandebele wentumbane uthi sokwesikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko.
Sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu. UMP abe wazi ukubana ufakwe ngabantu.
Amazi kaGogo Mandebela agcizelwa ngoGogo Mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uZulu.
Hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemuli yakhe kuphela engasasebenzela abantu. Hayi sesidiniwe ngabantu abanjengabona lawo. Thina sifuna uMP ozamela abantu, abonakale ebantwini, azwe ngabantu.
Abancintisa kukhetho lolu bathi kuningi abafisa ukwenzela izakhamizi zenjube lentumbane. Oncintisa emele ibandla leZANU-PF unkosazana Linda Chinamano uthi njengosakhulayo enganqobaza thuthukisa intsha.
Ama-youth abasebenzi, there are no employment. Kuyenzwa yikuyini? Kwenza ukuthi i-leadership, I'm talking about ukhansela, abalakho abangakunika ama-youth ukuthi betshone bekuyenza. Ngoba mbona ukuthi umuntu engatshona emsebenzini ungaphenduka ehlale ebridgini nathi njengu ewazi ukuthi sasekumele evukele emsebenzini. So the best way esingatshintsha ngakho ukuthi ama-youth they need to be busy. Kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze. I'm the game changer this time around.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi owabo nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Thina njenge-TCC sipromisa iZimbabwe yomuntu wonke, Zimbabwe for everyone, iZimbabwe yokuthi ukwanise ukuyangena e-shop uthenge njani, ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment. Investment means that at least everyone onemali yakhe uyakwanisa ukubuya azofaka amakampani, avule ikampani yakhe, akwanise again ukuthi kona kona aimploye abantu, abantu bethu baqhatshwe, bakwanise ukuthi at least babe le ndlela yokuthi kona kona babe le mali ezikhwameni zabo, bakwanise ukuthenga.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi owabo nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Mina njengoDikelizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu ngezakhamizi zasentumbane nemakhandeni. Ngakho-ke akathesi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu ngesigaba sentumbane lenjube. Ngikhuluma nje i-weekend yonaleyo bengibhizi phakathi komuzi wasenejube ngisiba lama kitchen meetings. Busy and people are willing to work with me as I speak.
Ukozana Beauty Mugarasave omele ibandla elitshalo ezombusazo ele United Zimbabwe Alliance uthi uzolisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi.
Abantwana sebeswele into zokwenza, ama recreational centers asesiba ngama drug smoking zone. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba sinisekela, lo mphakathi unisekela, bengamvotela ukuthi ngingene lami e-ofisini, singakwazi ukuthi sikutshintshe lokhu. Sibonile esawakhetha amanye amabandla angenile, ozanu-PF bangenile, o-MDC bangenile, o-TCC bangenile, kodwa kule sikubonileyo akulatshintsho esilibonileyo. Imigwaqo lokhu ifile, amanzi abantu bayahlupheka, izitarada, ama-tower light akula.
Abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Chisasibanda.
Simangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwelemali labakukampani ezimeleyo yebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abaningi kusukela ngomnyaka ka-2022. kubikwa ukuba bajontsha le mpahla kaZulu. Umnumzana Elon Musk, umqondisi wenkampani yeTwitter, usetshintshe uphawu lweTwitter olwenyoni wafaka u-X omnyama nokumhlophe. Abanye abantu babambe wangaphansi ngokwenziwa nguMusk. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamashumi amane lane amadola eMelika, 44 billion United States dollars. Iqhubekela phambili imidlalo yeFIFA World Women's World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emidlalweni edlalwe namuhla, ele Italy linqobe ele Argentina 1-0, Germany 6 Morocco 0, Brazil 4 Panama 0. Ele Colombia lizanqikelana lele South Korea namuhla kusihlwa. Abezempilakahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanengi-nengi ngelanga, kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi yinocturia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ichukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcwethi kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lechukela, uthi isimo senocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcwethi kwezempilakahle. Enye yalezi ngcwethi usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke ebusuku esiyathambisa okungahambelani ngesukwini. Umuntu kumele ayithambise ebusuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahileyo ukuthi umuntu uyabe sele engenelwe wahlaselwa ngama-germs esinyeni okuthiwa urinary tract infection, kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa yi-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Kwenziwa ama-test ukuthi ngakubangelwa yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela yemithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanengi-nengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry umnumzana Eric Chokunonga uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo iZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wechukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wechukela, kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wechukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wechukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ababaza izithombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe eVictoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi kabatholi kuhle imali loba imitshina yabo ikhala kusukela liphuma lize liyetshona. Bathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle. Umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kongqondo-ngqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola leMelika.
Sifuna ama foreign abantu abavela le. Yiyo abantu abathenga kakhulu izinto. So ngoku ngani isimo senza so labana abantu abasabuye kuhle ngendlela la. So isimizi thini ibhizinisi ethiya kehle.
Unkosikazi Susan Nyathi, ongumsekeli wenhlanganiso yeZambezi Arts and Craft Women's Market, uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana leMfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport. Uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo.
Abanye kabayendanga bangalabo babo, abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo, umkhuhlane wonalowo HIV, abanye ama-BP, abanye ama chukela. Izimali sikhangelela ukuthi nqa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo, ngoba amaphilisi adura. Kula muntu ongakwazi ukuthi amaphilisi umkhuhlane wona la athengwa ama adura. Abe emahotele nangikwazi ukuthi bengayenza njani lathi sithole ukusibe lethuba lokuthi sithenge.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Nozwelo Moyo othi ibhizimusi kayisafani.
Yonke into ikirio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba yekirio market, so thina vele sesi-disadvantaged.
Umnumzana Trimondolo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka uCurio Market, uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko, asebesesabela ukuthi lengalahleka.
Kuformulate i-policy document okuthiwa yi-local economic development policy. Eyiyo ezabe protector ama indigenous people.
Umnumzana Nguquko Chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli.
Ngenxa ukuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lobuyana, bafika bafaka ama shops ezindaweni zonke, ama hoteleni, kubo national parks everywhere.
Bathi njalo okubadidayo yikuthi amahotela lakawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango, okuyikho okwenza bengazwanani. Ephendula izikhalazo lezi, umnumzana Clement Mukwasi, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators, uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla.
Kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improva njani ibhizinisi yakhona lokudlelana kwethu ukuthi singaku-improva. Because sonke vele kumele benefit from e-tourism.
Umnumzana Kelvin Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association, uthi baphezu kwalolu daba.
Kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona, but ukubonisana ukuze indaba leyo siqazulule kuhle.
Abekhansilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethi ukuthi umuntu engenzela ngaphi ibhizimusi yakhe. Kuphenyo olwenziwa ngabe-African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika 10.5 million, eziningi zisiya kwelemelika laseYurophu. Kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokubingelelana.
Igama uBrand Mpofu wakomgutha enkayi senta nje akakwazi nje enkayi senta ubabami uLawrence egonye. Ngithanda ukubazingelela lami ngila eDeep Sluthi eJozi, yikho lapho engizama ukuphanda khona. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo mntana wami uwandile nabosisi bami bonke. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha, kodwa manje usemsebenzini la. Ngiyathanda ukuthi mbazingelele ugogo koSakara. Ngiyathanda ukuthi lawo mbazingelele ugogo. Hhayi, ngiyamkhanuka kakhulu ugogo. Ngiyathanda ukuthi ngibingelele umamthupha shuwa. Hhayi, ngiyamkhanuka kakhulu ugogo wami.
Linjani basakazi labalaleli? Igama ngokhethu eBhebhe, khuluma ngiseHabaroni, Botswana. Ngithanda ukubingelela ubaba wami uShadrack Maziwa Bhebhe eMakhandeni. Ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eKatrupaki, lo Sibongile eHabaroni, lo mna wami uCourage Bhebhe kobulawayo. Ngithanda ukubingelela lo mamami uMadlamini eLupane eGomoza. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, ingabe linjani lonke? Ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke. Igama ngingusipho Ngwenya, ngibuya eLupane Pupu. Ngibingelela umama ongizalayo uManyathi uMamdluli. Ngibingelela labafowethu uLimkani Ngwenya. Ngibingelela loKholisani Ngwenya labafowethu nje mntakababa omdala uBenji Ngwenya. Ngibingelela labo malukazana bakithi onaDebra Ngwenya, lona nokuthula Ngwenya, lona Sigqebhezana Ngwenya. Ngibingelela nje bonke abangaziyo abaselupane ePupu. Ngithi lingabe linjani lonke, nithemba liphilile. Ngithi anjani amakhaza khona ngapho, thina siyaphila. Ngiselile eMzansi Afrika. Linjani nje lonke zihlobo zami, ngithemba liphilile. Ngiyabonga.
Labo ngabalandeli beStudio 7, okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani bahlabezulu, lokhulumayo ngoBlack Tibos, eyomfana ophuma phansi elwagwele okonjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje, kodwa elokuzalwa ngingoProsper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi kimi, hayi kumbe kuwe mlaleli, kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane noDJ Sly we True Tune Records, ngisebenzisane noGreshi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kona kuma platforms naliphethi le Facebook Black Tibos, ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza, kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe. Kumanje ngisabhizi ngelinye itrack nje elikhuluma ngamasiko, ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumthwakazi amasiko kasalandelwa. So likhona lelinye itrack engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculi abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye bafuna ukungithola efonini, bangangifonela kule number.
Lolo ke ngujaha uProsper Mtini kuLive Talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo elonyaka. Singagqiba uhlelo lwethu sike sikhangele ebezikhokhela Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhangasela ukhetho kawafuni ukusebenzisa imisakazo kaZulu. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, umthembu Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murarashana.